Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 12, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZanu PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nenhengo dzekereke Johann Masowe kuMashonaland Central. Ukuwo mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa votarisirwa kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kumasvingo mangwana. Tichakupai zvabuda mumitambo yechibuku Super Cup yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti TCCC raita musangano wekutsvaga rutsigiro muNkulumane 12 kuBulawayo. Bato iri ratora mukana wemusangano uyu kuratidza nhengo dzaro 12 dzichakwikwidza dzakamirira bato iri musarudzo dzeparamende mudunhu reBulawayo mushure mekunge nhengo idzi dzachenurwa nematare edzimhosva kuti dzikwikwidze. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalo Siziva.
Tanga tine musangano wedu weconstituency kuNkulumane 12, patanga tichisangana nezvarwa zvekuNkulumane nekuPelandaba nekuSizinda patachikurukura nyaya yedirection yedu yemuparliament takusvika pasarudzo. Vazhinji vanenge vachida kunzwa kuti imi saMP vaSiziva ndezvipi zvamuchatiitira, saka tachipara urongwa our agenda for parliament, our 10-point plan yekuti kana tapinda muhurumende tine tigadzira zipi. Tawana mukana wekutaura apa taagenda yehurumende kuti kana tapinda vachamisa ndezvipi zvavanenge vachigadzira. Tataura nyaya yematitle deeds achapiwa vanhu, nyaya yekudzidza mahara, primary education free from grade 1 to 7. Tadiscusa nyaya yefree primary health care. Tataura nevanhu maerana nenyaya dzatova kugadzirisa kudzosa Zimbabwe into the common wealth nedzime maplatforms enyika dzakasiyana siyana. Tataura again about our agenda of development, kuvaka kwemugwagwa, matractor per district. Tataura nyaya dzekuvakwa kwemahospitals per district. Tataura nyaya kuvakwa kwemaclinic. Tataura nyaya kusimudzira upenyu hwevanhu, nekuti maZimbabweans atambura, vanhu vari kutarisira kuti muZimbabwe muite shanduko. Vanhu vaneta nenhamo, masoja, mapurisa, maCIO. Tataura nyaya masalaries emacivil servants above poverty data line, kuti munhu wese nekudimpoliticiza mainstitutions of the state, kuti their fidelity ive into the constitution of the country. Saka ndozvataachikurukura, tagamuchirwa nevanhu neruzhinji. Tafarira nekuti vanhu vese vari kuziva kuti ando makandidate edu eTCCC, nekuti munoziva zano yanga aita chitsotsi chetra kubiridzira. Saka tachiintrodusa makandidates edu kuti kana tiri kuNkulumane kuChabalala nePelandaba constituency, our member of parliament ndava Gift Ostalo Siziba, kana tiri kuNuveve ndivaBhajila, kana tiri kuPhumula ndavasicelesile Mahlangu, kana tiri kuTumbani candidate wedu weparty official ndiPristue. Saka tachiintrodusa makandidate edu nekuintrodusa wagovernance acho.
Mangwana mune humwe urongwa here huri kutariswa kuitwa nemutungamiri webato renyu vaNelson Chamisa?
Kana titange tichisimuka kuno kuBulawayo takananga masvingo province, pachanga pachitaura mukuru vari Nelson Chamisa vanenge vari kumasvingo vachivhako vachananga kuchiredzi kuti vataure neruzhinji revanhu vari kumasvingo kuti vazive kuti Zimbabwe dzayakuya, vazive agenda. Saka takurudzira vanhu vedu kuti vagadzirire musangano wemangwana kumasvingo, huye tagadzirira futi kuno kuBulawayo musi wa2030 kuWhite City Sports Stadium, pachange pachiuya vazwe Nelson Chamisa.
Vangawari mutewedzeri wemutauriri webato reTriple C vaGift Hostels Siziva vari parunhare kuulawa ine Studio 7. Zvichakadaro, mutungamiri webato reZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaitawo musangano kugora kumadziwa mudunhu reMashonaland Central nenhengo dzekereke yeJohani Masowe dzabva kunyika dzakasiyana-siyana dzichisangana pamusangano wadzo mukuru wepagore. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata vakafano bata chigaro chemushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Zuva ranhasi mutungamiri wedu weZimbabwe uye ariye munyoro mukuru weZANU PF vaMunangagwa wangu ari kuMashonaland Central kwanga kune ungano yemapostori eJohani Masowe. Uko vangu vachionana nemapostori abva kunyika dzakasiyana-siyana. Vangu vachifamba neshoko ravo rerudo rorunyararo nerokuvaka nyika.
Tiri kuona kuti kwasara mazuva gumi nerimwe chete kuti nyika ipinde musarudzo. Zvii zviri kuvimbiswa nebato renyu reZANU PF mariri kutsvaga rutsigiro?
Isu seZANU PF tiri kugadzira nyika, tichitungamirwa vaMunangagwa. Zvaizvezvi ZANU PF ndoiri kuita mabasa akanaka yoga mukati menyika yeZimbabwe. Zvaizvezvi vaMunangagwa ndoga munhu akakodzera kutungamira Zimbabwe, nokuti ndiye oga munhu ari kuita mabasa anobatika anooneka. Vamwe china nechocho vakachipiwa, mari dzacho vakadzisvitswa, mari dzodzo vanotora zuva nezuva pavanhu veparking, asi chinobuda paira hapana.
Pane vamwe vanoti zvamuri kuvimbisa kuti muchaitira vana veZimbabwe kana bato renyu rakavhoterwa kuti ridzoke mumasimba, zvinhu zvaifanira kunge zvakaitwa neZANU PF sehurumende mumakore makumi mana nematatu adarika. Munoti
ari awo mashoko ekuti kwanzi ZANU PF yanga ichifungwa kunge yakaita izvi makore ose apfuura. Hatirambi kuti sure kune zvaachifungwa kunge zvakaitika, asi nokuda kwezvimubingaidzo zvakati wandei pane zvinenge zvaikonesa kuti zvinhu zviite. Asi chakakosha ndechekuti zuva ranhasi timire pano tinotarisa kuti tavepi. Tiri kutarisa kuti isu pamakore mashoma pfuura iwawa taita zvizhinji kupfuura kana mamwe makore api kubva nyika ino ichitanga kusvika zuva ranhasi. Nepanguva yaiva navarungu, zvimwe zvairongwa navarungu vachisiya vasina kukwanisa kuzviita, tazviita tazvipedza. Zvimwe zvavaironga vachiti tichahoita nerimwe ramakore, tista kuzviita negore rino. Hazvirambiki kuti vaMunangagwa vaunza infrastructural development isanhu yakamboitika muZimbabwe. Ingava migwagwa, angava mabridge, angava madhamu, tavhura ndima dzekurima almost 40,000 hectares itsva. Tine Binga Crown, tine zvinhu zvizhinji isa zvaitwa navaMunangagwa. Solar power wange unit 7 and 8. Zvose zvinhu zvangoitwa pamakore mashoma apfuura iwawo. Mukaona munhu onongedzera kumakore okumasure achitadza kuombera nokutenda zvairika pamakore iwawo mashoma apfuura. Iyeye munhu haana chake chokuti anongedze chaanenge akaita.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, mumiriri weNorton muparamende vari nhengo yakazvimirira vaTemba Muliswa vaitawo musangano wavo wekutsvaga rutsigiro mudunhu ravari kukwikwidza vari reNorton. Hatina kukwanisa kubata vaMuliswa kuti tinzwe kuti musangano wavo uyu wafambawo sei.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mamiriro ekunze asina kunaka ari kuenderera mberi nekukonzera kusagadzikana muChina, uko mvura iri kunaya zvakasimba yakonzera kuondomoka kwevhu nekuzarisa kwenzizi nyika yose. Sangano renhau rehurumende razivisa kuti kumaodzanyemba kwakadziwa kumawirira kwenyika iyi, vanhu vangangoita vaviri vakaurayiwa nekuondomoka kwevhu kunze kweChiang uye vanhu gumi nevatanhatu havasi kuzivikanwa kuti varipi. Dzimba mbiri dzakaeredzwawo mumafashamu akaipisisa aya. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu munije anochidzana nehurumende yechiuto anoti nzira chete yekudzivirira kusavirirana kuri munyika iyi pakati pemauto akabvuta masimba nenyika dzemudunhu dziri kuyambira kuti dzichashandisa chisimba kuti dzidzose mutungamiri akabviswa pachigaro kucherechedza hurumende itsva kuti ndiyo yave mumasimba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7, asi nhasi munochipiwa neni Jonga Kandemiri. Nhasi ndaita hurukuro nemumwe murwiri wehondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo. Takatarisa zuva remagamba riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya tichida kunzwa kuti upenyu hwemadzimai akarwa hondo hwakamira sei.
Tinotanga kundirwadza chandingataura zuva ranhasi kuti tino madzimai akarwa hondo ndianoti highlighted. Unoziva here kuti kune madzimai akarwa hondo akafira mufrant, vakafrantfrant nevakabata makidi nevarume side by side, havana nobody talks about them. The same vakadzi vavo ndikakutaurirai kuti majority emahovhetenzi vari kukanga waya upenyu hwavo hwakaoma. Chanikani hasi ndinobva kushushikana kuti takusvika mugore rechi24 pamakuri akasumuka achida kunotaridza nekuonova kurume nekunge vachivanisomuti kuti vaiva vachitambira dhatainenge re15,000 rpg harisi kuvakwanira paupenyu hwavo. Tarisai kuti vari parikusea vakanyatsobata kuti vangani vese angari makomanda kuhondo nevakadzi vakaita sana Sebia vakarwa hondo vakasa anawadzanai anani vakawanda chinengeci hapana kumakabhuida kunational hero ndinationalist anoenda irimo shambari dzavo nevakambosungwa kuiva vakarwa kuti chaivo vanesaiinational hero state.
Chii chikonzero chiri kuita kuti ivo vakarwa hondo vechidzimai ava vange vasingacherechedzwe kana kupiwa chiremera chamuri kutaura izvi?
Inyaya hombe, inyaya hombe pakuti unoziva kuti patakaenda kuhondo hatina kuzvudzwa nezano kana tinezako. Takaenda tichibva kuchikoro vanongozoweta chinhu kana vapuwa direction vanoweta rinemaovhiten ende kuuna vakadirection zvitoazi hirozvigeri vachifunga takapusa hatina kupusa hatingangoramba tiri zvikukurudzo. Taneta taneta upenyu hwekugara makomredi hunorwadza ee takasiyana hunorwadza upenyu hwekugara makomredi mari yavari kutambira inorwadza penzeni yacho haitaurike inotinyadzisa.
Asi takaona mazuva apera hurumende ichinyora mazita evakarwa hondo pamwe chete navana Chimbwido navana Mujibha vakabatsira munguva yehondo. Hamutarisiri here kuti vave kuzocherechedzwa vanhu ivava muri kuti vari kutariswa nekunze kweruoko nehurumende?
Aya munoziva zvano zvakanaka here? Anditi tiri kuenda kumaelection ndeinonzi election kimiki muchirungu. Kudai vanga vachida kuvapa mari vakadii kuvapa because inini ndaandiri pavetting ndirimwewo vamwari veka vanhu ivava some 4 months ago 5 or 6 I don't know ndikundicharwa kuti nanhasi havasati vavabhadhara why ende vanhu ava vanga havana kubhadharwa for the past 43 years vakuzorecognizwa nezivo maelections gore remaelections ndopavakurecognizwa kuti aya mamamavo vakabatsira muhondo ana Chimbwido ana Muchibha nevamwe maizina zvanga asina kuvhetwa kwakuzovaziya gore rino 2023 ende 2023 yacho tiku vachada kuvabatsira vachavamatsira rinhe ndopane question yangu
Asika mai dongo tunoona kuti muhurumende mune vamwe vechidzimai vamakarwa nawo hondo varimo imomo kumusoro havasi kutaurawo here vachimirira kana kurwira madzimai
chokwadi variko kuti dambudziko ratinaro nderekuti wani vanokwanisa kutaura vacho vashoma vamwe vacho ndaitombotaura navo vachiti magiti akasungwa mbira dzakona unozitaura uri pai ende unosapotwa nani tiri vangani maissues avairedza neni magi makangodaro henyu bati tioneo patakamira pacho tiri vangani unotaurirani kana dai muri mukabhineti macho ungauye nenyaya yaunoti ndiyana nokusapota hoze majority vari mahosi saidha manationalist kana kuti maexdetainees kana kuti maexprisoners saka hanzi tinotaura tiri papi
manzwa huri kuro yataita nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo vari parunare muHarare nestudio 7 iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine huri kuro nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo tichitarisa mutemo mutsva weLabour Amendment Act.
Vajonga zvakavengana vengana pane zvimwe zvatinoti apo vaedza pane zvabatabatwa zvokuti vashandi vanogona kubenefita maprovisions ari positive asi pane zvimwe zvakare zvatiri kuona kuti havana kana kumbobata kana kuti vashandi vachagara vakadzvanyirirwa
zvakaita sezvipi vamoyo
nyaya yekupenalize vashandi kuti vaorganiza mastrikes mapenalties anopiwa hatisi kuona kuti tichawirirana panyaya iyoyo nenyaya yekuti iri kubata chaiyo pamaconventions akaratifaiwa nenyika asi pane zvimwe zvatiri kufunga kuti paedzwa kugadziriswa patinotarisa kuti vaya vanonegosheta kumakwasi bodies state kuti ministry inenge iri responsible inofanira kuva iripo kana kuti minister anofanira kuisa munhu ane mandate pakunegosheta nevashandi inyaya yekuti panguva yafuura taona vanonegosheta kumaworkers committees kuti mabazi ehurumende vanoti havana mandate inobva kuvakuru vakuru kana kumaprincipals iyo zvino mutemo unoti principal anofanirwa kuva achirepresentwa pacollective bargaining pavanenge vachitaurira nezvemari saka ipositive development iyoyo kune vaya vanoshanda kumabazi anechekuita negovernment
munoona here mutemo uyu uchitambirika kuvashandirwi nevashandi vose
unogona kuva usingafadzi vashandi unogona kuva usingafadzi vashandirwi asi wamutemo pane zvimwe zvisingatifadzi isisu tinoshanda maworkers asi hakusina zvokuita except kuti tikwanise kuita advocate kuti kuitwe mamwe mareforms tinozviziva tese kuti kana kwaane mutemo kutanga kuita mareforms zvinotora nguva kuti tive nemutemo uyo iyo zvino makore nemakore takapedzisira kuita an amendment after that zuva judgment muna 2015 saka hazvisi nyore mutemo wapo vakawanda havasikufara nezvavo. Pane masections asinga kana maprovisions asingafadzii maemployers, pane masections asingafadzii vashandi.
Tinonzwa kuti mutemo uyu wakabatawo nyaya dzematenete kana kuti nguva inopiwa munhukadzi akazvitakura kuti aende kunosununguka. Zvii zvakawandudzwa nemutemo uyu?
Ichokwati kuti maternity leave yaalainwa neconstitution, saka zvinoreva kuti marestrictions anga aripo pakuti munhu anofanira kuenjoya maternity leave kamwe chete naemployer mumwe chete ahusipo. Ipositive iyoyo, asi zvataichemera zvimwe, taichemera yatinoti pachirungu paternity leave. Ndiyo yokuti kana mukadzi asununguka, murume apiwe nguva yekuchengeta mumwe wake. Iyoyo hatina kukwanisa kuiwana.
Takanzwawo kuti amendment iyoyi kana kuwandudzwa kwemutemo uyu kwakabatawo mashandiro evashandi vari kudzidzira mabasa kana kuti vari kuita inganzi pachirungu apprentice. Zvii zvakashanduka?
Hongu ndemamwe mapositives aripo. Tingati zvajekeswa kuti vechidiki vari kudzidza iye zvino zvajeka kuti ari kuchikoro munhu akaita sei anofanirwa kuva achibatwa nenzira ipi. Munhu ari pacontract mushandi, like mushandi wese anongobhadharwa mari yakafanana nevamwe vashandi, kana kuti maworking conditions anongofanana nevamwe vashandi. Zvinongosiyana chete inguva yekushanda. Mumwe anenge ane nguva yokutanga basa nekupedza, tingati mafixed term contracts. Mumwe anenge ane silent contract, tingati term without limit. Zvinoreva kuti munhu anenge ari permanent.
Manga makateerera kune munyore mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vari muHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives. Munhau dzemitambo. Makundano echibuku Super Cup apfungaidza utsi nhasi masikati apo Dynamos yapinda mukota final. Murairidzi weDynamos mutsva Genesis Mangombe atambirwa nerufaro mushure mekunge chikwata chake chapinda mukota final yechibuku Super Cup zvichitevera kurova kachaita Simba Bora 1-0 muBaba Field Stadium kuulawayo nhasi masikati. Mune mumwe mitambo, FC Platinum yaita 4 Yada 0, Chicken Inn 1 Green Fuel 0. Blaway Chiefs iri kusangana neHighlanders mangwana. Kwotiwo mutambo unoteverwa zvakanyanya nevana veZimbabwe wepasi rose wenhabvu weEnglish Premier Soccer League wakatangawo nezuro apo Manchester City yakarova Burnley 3-0. Mimwe mitambo yatambwa nhasi uye mimwe iri kutarisirwa kutambwa mangwana. Totarisa makundano e-2023 FIFA World Cup. Mutambo pakati pezvikwata zvine mukurumbira Australia neFrance wasvika mumapenalty. Australia ndokukunda 7-6 nekutora tikiti rekupinda musemifinal. England yaitawo zvakare mashura apo yarova Colombia 2-1. Makundano aya ari kupera musi wemugovera svondo rinouya.
The Voice of America.
Imwe nhengo mbiri dzechikwata chemimhanzi cheinsimbi zvezvane dzakashaya mutsaona yemotokari svondo rapera, Elvis Maeli Mate aradzikwa nhasi kucholocho. Mumwe wake Tembinkosi Maviri Mpofu ari kutarisirwa kuradzikwa kuvulawayo mangwana. Vaviri ava vakapiwa ruremekedzo rwevarwiri verusununguko nehurumende zvaona mauto achiridzira pfuti mudenga sekuremekedza mufi urune rinemekedzo rinopiwa panoradzikwa magamba.
Yes,
Kambo GPS kubva kuchikwata cheinsimbi zvezvane. Tinoti zororai murugare vakomana. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nenhengo dzekereke Johani Masowe kuMashonaland Central. Ukuwo mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vanotarisirwawo kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kumasvingo mangwana. Dynamos inobudirira mumakwikwi eChibuku Super Cup mushure mekunge yakwanisa kuhwina mutambo wekutanga uri kutungamirwa nemurayiridzi mutsva wechikwata ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku isikati sendaba